Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechishanu chikunguru 26 2019 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika amai Priska Mfumira vanomiswa pamberi pedare redzimhosva vachinzi vadzoke zvakare kudare mangwana.
Tinokumbirisa kuti vanhu vave pamwe chete tive nenguva kubva musi wemuvhuro kusvika musi wesvondo. Vanhu vanenge vachinamata vari munzvimbo dzakasiyana siyana dzavari mudzimba dzavo vachinamatira nyika asi tichakurudzira zvakanyanyanyanya kusarudzwa kubva pana 1 o'clock kusvika 2 o'clock vanhu vanenge vachitora nguva yekuva nemunamato mukuru wokudana kuna mwari wenyu tinoziva kuti mwari tikanamata vanopinzwa
mutungamiri webato reMDC vanelson chamisa vokurudzira vanhu kuti vanamatire nyika kwemazuva manomwe Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadzikama ibere vanopiwa mubayiro muWashington DC. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvekushanyirwa kwenyika amai Priska Mfumira nhasi vamiswa pamberi pedare redzimhosva muHarare vachipomerwa mhosva dzeuori zvichitevera kusungwa kwavakaitwa nezuro. Tichakupai nyaya iyi zvizere ichibva kune mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi munguva pfupi inotevera. Mutungamiri webato guru rinopikisa munyika Movement for Democratic Change kana kuti MDC vaNelson Chamisa vari kukurudzira vana veZimbabwe vari munyika nekunze kwenyika uye vanobva kumakereke akasiyana siyana kuti vanamatire nyika uye kutsanya kwemazuva manomwe kubva musi wa 29 chikunguru kusvika musi wa 4 nyamavhuvhu vasati vafunga kutora matano avangati akakosha mukugadzirisa matambudziko ari munyika. Mashoko avachamisa anouya panguva iyo bato ravo reMDC riri kuronga kutanga mangwana kuita misangano munyika yose richinzwa zvifungo zvevanhu nenyaya yemamiriro ezvinhu munyaya dzezveupfumi pamwe nekuparurawo chirongwa charo chereload. Ngatinzwei hurukuro yataita navachamisa.
Tinokumbirisa kuti vanhu vave pamwe chete tive nenguva kubva musi wemuvhuro kusvika musi wesvondo. Mazuva manomwe ekunamata vamwe vachitsanya vamwe vachidana Ishe takasumudza maoko kuti baba vari kumusoro kudenga vatibatsire kutishingisa kutipa uchenjeri kutipa mwoyo wokuyanana nokuva nerudo tipedze dambudziko riri munyika nokupedza kusanzisana nokupokana kuripo munyaya dzematongerwo enyika. Saka izvi tazvikurudzira kuti zvivandudze mwoyo yevanhu zvivandudze pfungwa dzevazhinji zvivandudze maonero nemanzwiro nemuono wokuti dei tabatana senyika tagadzirisa matambudziko anotinetsa. Ndosaka tataura mashoko aya kuti kubva musi weMonday vanhu vanenge vachinamata vari munzvimbo dzakasiyana siyana dzavari mudzimba dzavo vachinamatira nyika asi tichakurudzira zvakanyanyanyanya kusarudzwa kubva pana 1 o'clock kusvika 2 o'clock vanhu vanenge vachitora nguva yekuva nemunamato mukuru wokudana kuna mwari wenyu tinoziva kuti mwari tikanamata vanopinzwa. Ndoziva zvinogona kushanzisika nevazhinji kuti mukuru wematongerwo enyika akutaura nezvekuteura sei. Unofanira kuziva kuti pakupedzisira kwazvo zvose muridzi wedu mukuru wedu ndimwari hakuna hurumende ingamira kana Mwari asina kutendera. Naizvozvo toda kuti Mwari vasumudze hurumende yavo munyika muno, vasumudze utungamiri hwavo munyika muno. Pasava nezita rebato kana zita remunhu ringasumudzwa, asi pasumudzwe zita raMwari.
Vachamisa, vamwe vanoti chakakosha inhaurirano munyika pane kuti vanhu vango tarisira kumunamato. Munoti
ko, ini ndataura ndikati kunamata igaro ziva, munhu akasikwa naMwari anofanira kunamata Mwari wake. Asi tiri kuti tisati taita nhaurirano, tisati taita kurakidzira, tisati taita kana chinofanira kuitwa kuti zviende mberi, tinokumikidza nyika yedu kuna Mwari, tinokumikidza mabasa edu nenhano dzatichatora kuna Mwari. Ini semutungamiri ndo maonero angu. Vamwe vanoonawo zvakasiyana, asi semutungamiri ndine kodzero zvokuti kana ndine muono wejirafu kana kuti wetwiza unenge uchiona kumberi, tinofanira kugamuchira muono uyoyo, ndokumbira signal kubva kuna Mwari.
Tiri kunzwawo kuti bato renyu kutanga mangwana rine urongwa hwokupinda munyika yose muchisanganawo nevana vezimbabwe muchinzwawo pfungwa dzavo pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi. Zvii zvikuru zvamunotarisira kunzwa?
Tiri kusangana nemastructures takakopera kuti vatungamiriri kumadistricts, kumaprovince ngavaende kunosangana nevatungamiriri kumabranches nekumalower levels. Munhu wese wemusangano nevazhinji vemuzimbabwe vasiri vemusangano, madzishe kusangana nevadbc, kusangana nevadokta, koti vanoshanda mumarowa, madhomeni, kusangana nemabhizinessmen nevakuru vemakereke, vachinzwawo kuti vanozviona sei kuti chii chatingaita kupedza dambudziko, nekuti kazhinji zhinji kufamba kunotoda kuwirirana.
Tingaona here vana vezimbabwe vachizopinda mugwagwa kana kutora matanho zvichitevera kuunganidza kwamuri kuita pfungwa dzevanhu?
Hazvinoitwa, muchazozviona kana vanhu vawirirana, zvichiitwa murunyararo.
Vanga vari mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7. Zvino todzoka kuna Thomas Chiripasi achitipa nyaya yekumiswa mudare redzimhosva kwaitwa gurukota rinoona nezvekushanyirwa kwenyika amai Priska Mpfumira.
Amai Mpfumira vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva nomwe dzekuita zveuori pavaive gurukota rinoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu. Muchuchisi wenyaya iyi vaMichael Reza vaudza dare kuti amai Mpfumira vakakonzeresa kushayikwa kwemari inoita mamiriyoni zana emadhora ekuAmerica kuburikidza neuori hwavanonzi vakaita. Kunyange hazvo vaReza vachiti imwe yemari iyi haisati yanyatsozivikanwa kuti yakafamba sei. VaReza vati komisheni inorwisa uori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ichiri pakati pekuferefeta kuti mari iyi yakafamba sei. VaReza vatiwo amai Mpfumira vakashandisa chinzvimbo chavo zvisirizvo pavakapiwa motokari yechipiri nehurumende mushure mekunge vakambenge vaudza munyori mubazi rezvevashandi vangoone masoka kuti vavatengere imwe motokari iyo yakatengwa vasati vazopiwa imwe nebazi rezvemari pakapiwa makurukota ehurumende motokari. Asi rimwe remagweta amai Mpfumira vachausi chinyama vaudza dare kuti hapana mhosva yakaparwa namai Mpfumira sezvo motokari dzese dziri mbiri idzi dziri muzita rehurumende uye vane kodzero dzekupiwa motokari mbiri segurukota rehurumende. VaReza vatiwo amai Mpfumira vakakonzeresa kuti NASA ibhadhare mari inodarika mamiriyoni mana kubhanga reMedbank iro rakanga rabhuroka vachiita izvo vachishandisa simba ravo zvisirizvo. Asi vachinyama vati hurumende yanga ichingokanda manhamba mumhepo pasina humbo hunosungirira amai Mpfumira. VaReza vatiwo amai Mpfumira vakakonzeresa kuti NASA ipinde muchirongwa chekuvaka dzimba kuchinhoi zvakaita kuti mari inodarika mamiriyoni 10 ibude muhomwe yeNASA mukati memazuva maviri. Zvichakadai vachinyama vasvitsa chikumbiro chekuti amai Mpfumira vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso panyaya idzi. Asi VaReza vaburitsa gwaro rinobva kuhofisi kwemuchuchisi mukuru wehurumende rinoita kuti musungwa agare mujeri kwemazuva makumi maviri nerimwe kana pane humbo hunoratidza kuti musungwa akapara mhosva yakakurisa inokonzera kuti upfumi hwenyika huwire pasi. Mutongi wedare vamunamato Mutevedzi vabvuma kutambira zvataurwa navaReza vakati chasara ndechekuti patariswe kuti pane fungidziro inonwisa mvura here inoratidza kuti musungwa akapara mhosva kana kuti kwete, kuti vazotarisa kuti amai Mpfumira vangapiwe here mukana wekubhadhara mari yechibatiso. vamutevedzi vati nyaya iyi ichaenderera mberi mangwana. Amai Mfumira vachirara muJerry. Amai Mfumira ndiwo munhu ane chinzvimbo chepamusorosoro muhurumende wekutanga kusungwa nemhosva dzeuori. Kubva pakagadzwa komisheni yeZaki nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa mwedzi wapera, amai Mfumira ndoumwe wevakuru vakuru vakadomwa neboka revechidiki muZanu PF reYouth League kuti vakaita zveuori. Nekune rumwe rutivi, boka remadzimai mubato iri reWomen's League rakabudawo nechisungo chekuti vese vakadomwa panyaya dzeuori vanofanira kuti vaferefetwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Muchikairi wendege muAir Force of Zimbabwe Tashinga Musonza atongerwa kugara muJerry kwemakore makumi maviri mushure mekuwanikwa aine mhosva yekuuraya musikana wake muzvare Lucy Dube gore rapera. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vachipa mutongo wavo mudare reHigh Court, mutongi wedare Justice Nokutula Moyo vati kunyange hazvo Musonza angangove aisada kumuuraya, kurova kwakaita mushakabvu kwaive kwakaipisisa zvikuru zvekuti aifanirwa kuziva kuti kuita kwakadaro kwaigona kuti munhu afe. Vati zvisinei nekuti hapana akanyatsoona zvizere kuti Musonza akarova sei muzvare Dhuve, mushure mekunzwa umbowo hwose hwakabuda mudare vagutsikana kuti Musonza akarova mufi zvakaipisisa izvo zvakazoita kuti afe. Justice Moyo vati vanhu vanenge vabatwa nemhosva seyakaparwa naMusonza vanotongerwa makore ari pakati pegumi nemakumi maviri nemashanu uye vaona zvakakodzera kupa mutongo wavapa. Vati mukutongwa kwenyaya iyi Musonza akaratidza kuti aisave nemoyo unoratidza kuti aive neurombo nezvakaitika zvisinei nezvichemo zvaapa senzira yekuti anzwirwe tsitsi pamutongo waapiwa. Justice Moyo vati zvisinei nekuudzwa nevanhu vakasiyana-siyana kuti mufi aifanirwa kuendeswa kuchipatara, Musonza akatora nguva yake kuendesa mushakabvu kuchipatara nechikonzero chekuti aitya kuzobvunzurudzwa kuti chii chaive chaitika. Baba vemufi vaCodwell Dhuve vati hapana zvavangaite kunze kwekutambira zvabuda mudare, asi vati vachiri kurwadziwa zvikuru nemafiro akaita mwana wavo.
Chinogara changu ndisuwisa ichi chagara chakandisuwisa upenyu hwangu hwese ndechekuti Lucy handichafi ndakamuona. Ava hama dzake ava dzatashinga, munhu akapuwa 20 years, it means kuti vanoenda vachinomuona, they will still have the satisfaction of seeing him. Hama yavo iri mhenyu, ini handichafi ndakaona Lucy ya futi, and after 20 years anenge achiri ipo chaizvo chaizvo. Yeah, saka the loss, you know, is mine.
Kwetara vaMusonza vaCalvin Tundu vati sekuona kwavo dare rakatambira umbowo husina kuti tsvikiti hukashandiswa kuroverera Musonza zvisiri izvo. Vati vapa chikumbiro kudare chekuti vabvumidzwe kukwidza nyaya yavo kudare repamusorosoro reSupreme Court, vachiti kunyange chikumbiro ichi chikasatambirwa vachangokwira kudare iri nechikumbiro chekuti mutongo wapiwa Musonza udzikiswe.
After convicted anopuwa sentence yake ta apply for leave yekuti tiwa pile ku Supreme Court. So kana vakaibvumira, it means kuti titakuisa apiwe yedu ku Supreme Court, but vakairamba still tine option yekuenda ku Supreme Court kunoita another application for leave to appeal. Machance edu ari very high sekutaura kwadati chiita even court, pane makeps akawanda akasiwa nestate, so tinoona kuti high prospects of success.
Mune imwewo nyaya, mutevedzeri wameya weBulawayo vatinashe Kambarami pamwe nemumwe wemakanzura eBulawayo vaSilas Chigora vakadeedzwa nezuro nemapurisa epaBulawayo Central Police Station kuti vape uchapupu hwavo pamhirizhonga yakaitika pamahofisi ekanzuru paCity Hall munguva pfupi yapfuura. Vaviri ava vakasungwa ndokuzoregedzwa mushure memhirizhonga iyi zvichitevera kuedza kupa kwavo gwaro rekumbomisa basa munyori weguta vaChristopher Dhuve. Vakambarami vabvuma kuStudio 7 kuti vaDhuve vakavakwirira kudare reHigh Court vachivati vakavakanganisa basa nekuda kuvapa tsamba iyi zviri kunze kwemutemo, uye vati vachamirira kunzwa kuti dare rinoti kudii panyaya iyi.
Ndakareceiva mapepers vakabva kuHigh Court. Town clerk vaDhuve vakaenda kuHigh Court vakanomangara kuti ndiri kuvatadzisa kunge vari pabasa kam vakafa. faila mapepa zao ndakasevwa nemapepa zwa sezvo iri nyaya yaenda kumakoti matarehe mhosva achatonga achitarisawo kuti mutemo yakatedzerwa here ndepapi pakakanganiswa mutemo saka ndopa nenyaya izvezvi it's before the courts and the matarehe dzimhosva achatipawo direction kuti inofanira kunge ichigadziriswa sei nyaya iyoyo
vakamba rami vatiwo makanzuro ari kuzoenderera mberi nechisungo chavakapiwa nebato ravo reMDC chekuti vaferefete vadhuve zvichakadaro mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa vari kutarisirwa kuita musangano wekutsvaga rutsigiro kuLupane mangwana sachigaro weMDC muzvare Tabita Kumalo vaudza Studio 7 parunhare kuti vakagadzirira zvakakwana musangano uyu vakatiwo uri kuitwa senzira yekubatsira kutsvagira nhengo yavo vadhalumuzi Kumalo rutsigiro pasarudzo yemumiriri weLupane East ichaitwa musi wa 3 mwedzi unouya Chigaro chemumiriri weLupane East chiri kukwikwidzwa zvichitevera kushaya kwaamai Stembile Gumbo veZANU PF uye chichakwikwidzwa nevanhu vanomwe vanosanganisira vadhalumuzi Kumalo navambongeni Dhuve veZANU PF. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.
Munemo wenyaya magweta ava Paddington Japa Japa anoti ari kupikisa mutongo wavakapiwa wekugara mujere kwemakore maviri. Svondo rapera, dare ramagistrate, rakawana vaJapa Japa vaine mhosva yekukurudzira mhirizhonga pamusoro pezvakabuda musarudzo dza2018 rikavatongera kugara mujeri kwemakore matatu. Asi gore rimwe chete rakazosendekwa parutivi. Mutongo uyu uri kushorwa nebato reMDC ichiti ndewekuda kushungurudza nhengo dzaro. Rimwe remagweta vaJapa Japa vaSimon Simango vaudza ntungamiri Nkomo Studio 7 kuti vachasvitsa magwaro avo ekupikisa mutongo uyu kudare nemusi wemuvhuro.
VaJapa Japa hatina kufara zvedu nemutongo wavakawana nekubatwa nemhosva kwavakaita. So saka naizvozvo tiri kutarisira kuti nemusi wemuvhuro wevhiki iyo ino titange tichifaila apiwo yedu sezvo tinofanira kunge tichifaila mukati memavhiki maviri kana kuti 14 days. Mushure mekunge tafaila apiwo yedu tichazonge takuchienda kudare repamusoro reHigh Court tichiapplya for bail kuti vafanoburitswa apo pachange pachitongwa kana kuongororwa kweapiwo yavo.
Pari zvino vari kujere ripi?
Pari zvino vaJapa Japa vari kuchikurubi.
Munombovashanyira here kuchikurubi kwacho ikoko?
Ya, vaJapa Japa kuvashanyira tinovashanyira. But ndakangoenda kunovaona musi mumwe chete for now. Because izvo zvino handisi muHarare. But kune mamwe malawyers vari kuenda as well vatinovaona vatinobata navo.
Iri kuvabata sei nyaya yekuvharirwa kwavo?
VaJapa Japa zvakatovashamisa kunyange vapiwa mutongo inyaya yekuti hapana angaine tarisiro yekuti nemhosva yavari kutarisana nayo yaiita kuti vange vachiendeswa kujeri zvichitevera nyaya yakaitika pana vatendai diti nekuti kutongwa kwava Japa Japa kana kuti mhosva vaipesedzerwa ndiyo inova almost the same case yaipesedzerwa vatendai diti kuti vane video yavakarekodwa ikadownloadwa nematikitifa. Pakadownloadwa video iyo yavatendai diti ndo pakadownloadwa zvekare video iri kunzi ndo yavaJapa Japa yavakaadresa majournalist nemapurisa kana kuti matikitifa mamwe chetewo akaita mhosva yavatendai diti. Saka chino chakanyanya kubata vaJapa Japa ndechekuti vatendai diti vakanzi vabhadhare fine ye $200 yamunoziva kuti vakazonobhadhara ari ma5 cents kana kuti mazukwa. Asi vaJapa Japa almost the same case vari kunzi ivo vaseve sentence kana kuti mutongo wekugara mujere kwemakore maviri. Saka zvakavabata zvakanyanya nekuti tese haisiyo mutongo watanga tichitarisira kuti vaJapa Japa vachange vachipiwa.
Gweta rava Paddington Japa Japa vaSimon Simango vachitaura parunhare nantungamiri Nkomo weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America,
VOA. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vaviri vafa muNigeria uye vamwe vanhu vakawanda vakuvara mhirizhonga yakonzerwa nechikwata cheBoko Haram Icho chaparadza kamba iri kugara vanhu vakatiza misha yavo kumaodzanyemba kwakadziwa kumabvazuva kwenyika iyi. Mazana nemazana evanhu vemusouth Africa varangarira muimbi aive nemukurumbira uye achizivikanwa nekushora rusarura ganda rwaive munyika iyi, Johnny Clegg, uyo akashaya ava nemakore makumi matanhatu nematanhatu mushure mekurwara nechirwere chegomarara kwemakore mana. Masangano ekuAmerica eInternational Republican Institute neNational Democratic Institute ayo akaongorora sarudzo gore rapfuura anoti kunyange hazvo paine shanduko yave kuitika munyaya dzezvematongerwo enyika nekuvandudzwa kwemutemo zvichitevera sarudzo idzi, pachine zvakawanda zvinoda kuitwa kuti shanduko iyi itambirwe nemapato ese neveruzhinji munyika. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekushanya munyika kwemazuva mashanu kuzoongorora kuti ndezvipi zvaitwa nehurumende kubvira paitwa sarudzo idzi, vaitungamira chikwata ichi cheZimbabwe International Election Observer Mission, Ambassador Johnny Carson, vati zvinofadza kuti pane zviri kuitwa nehurumende kugadzirisa zvinhu zvavakati zvigadziriswe kuitira kuti nyika ikwanise kuita sarudzo dzakachena. VaCarson vati zvinofadza kuti hurumende neparamende zviri kutora matanho ekusandura mitemo yesarudzo, mitemo yekutapwa kwenhau pamwe nemimwe iyo yakanzi nenyika nemasangano akawanda inokanganisa kufambiswa kwesarudzo zvakanaka. Mitemo iyi inosanganisira Public Order and Security Act neAccess to Information and Protection of Privacy Act. Vatiwo vanofara kuti mutauri weNational Assembly Advocate Jacob Mudenda vavavimbisa kuti paramende ichatungamidza kusandurwa kwemitemo ine chekuita nesarudzo, asi vati zvose izvi zvinofanira kuitwa pachinzikwa pfungwa dzemapata anopikisa masangano anoshanda akazvimirira pamwe neveruzhinji sezvo paine chichemo chekuti izvi hazvisi kuitika.
The delegation heard reports of low levels of trust in government.
Takanzwa kuti vanhu vakawanda havavimbi nehurumende nemapazi ayo nekuti hainzwe pfungwa dzeveruzhinji uye inoshungurudza mapato anopikisa nemasangano anoshanda akazvimiririra. Huori kusabuda pachena nemaererano nemashandisiro emari yehurumende, kushaya simba kwemari, kushaikwa kwemafuta emotokari, chikafu nemishonga ndezvimwe zviri kuita kuti vanhu vasavimbe nehurumende, uye zvinoita kuti vanhu vasaone zvinhu zvakanaka zviri kuitwa nehurumende kubva pasarudzo dza 2018.
Vatiwo hurumende inofanira kusandura mitemo inoona nezvekuchengetedzwa kweveruzhinji nemashandiro emauto kuti vanhu vakwanise kuwana kodzero dzavanopiwa nebumbiro remitemo yenyika dzakaita sekuungana pavanoda, kutaura zvavanoda pamwe nekuzvishandira. Vaenderera mberi vachiti mauto haafaniri kushandisa chisimba mukumisa vanhu vanenge vachiratidzira, uye kuti masangano akazvimirira mapato anopiki sa nevanhuwo zvavo vanofanira kubvumidzwa kuratidzira uye kuti vaite izvi murunyararo. VaCarson vati izvi zvinofanira kuitwa nekukasika, uye vanoona sekuti kana izvi zvikaitwa Zimbabwe inogona kuita sarudzo dzakachena, izvo zvinounza utongi hwechekerere. Vatiwo hurumende inofanira kutevedza zvakataurwa nemasangano emuno neekunze akaongorora sarudzo idzi akaita seSouthern African Development Community neAfrican Union vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano Revolutionary Research Institute of Zimbabwe vachenesane ndungwaka vanoti vanobvumirana nemaonero echikwata chavaCarson ekuti munhu wese weZimbabwe anofanira kuve nechekuita neshanduko iri kuitika munyika.
Asi tofara kuziva kuti right direction inodeterminwa nepesi yekuti isusu maZimbabweans tikuda nyika yakaita sei. Hazvibatsire kutiti right direction vanhu vachisungwa uku kuchinzi kuri kureforma process. Hazvibatsire kutiti right direction mamapato ematongerwo enyika asiri kushedzwawo muprocess. Saka andirambi kuti kune dry direction, but dry direction inogona kupamidzirwa ka inogona kuita nani kupfuura zvatiri. Iye zvinoizvi hatina yatingati benchmark. kuti isusu mareforms edu anofara kusvika gore ripi.
Hurumende yakatoumba committee mapazi ayo edare makurukota kana kuti committee for political and electoral reforms iyo iri kutungamira basa rekuvandudza zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nesarudzo. Committee iyi inotungamirirwa negurukota rezvemutemo neparamende vaziyambi ziyambi vakason avakambo vemutevedzeri wemukuru anoona nezvenyaya dzemuafrica mubazi reamerica rekuryidzana nedzimwe nyika vakapinda munyika nechikwata chavo mazuva mashanu apfuura vakasangana nemakurukota ehurumende masangano anoshanda akazvimirira pamwe nemakomisheni akasiyana-siyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mumwe wevaive muchirongwa cheMandela Washington Fellowship muna 2017 vadzikamai bere vakapiwa nezuro mubairo weYoung Leaders Award nesangano rePresidential Precinct iro rinosimudzira vechidiki vanoita mabasa ekurwira kodzero dzevanhu. Vabere avanoshanda neZimbabwe Human Rights NGO Forum muZimbabwe vari muWashington pari zvino. Mike Hove weStudio 7 aita hurukuro navo pamusoro pemubayiro wavo.
Ndakakashikamadzwa zvikuru nekuti hazvisi zvinhu zvandanga ndakatarira, ndakatarisira. Unongoziyawo kana tiri kwedu kumusha uko tichingozviitirawo basa rendutakanyarara. Saka ndakatozokashikamadzwawo kuona kuti tikubasa tudiki twatinenge tichiita uku. Vane vari mhiri kwemakungwa vaona kuti basa rakakosha, saka ndakabva kuzadzwa nemufaro mukuru.
Zvinorevei kwamuri imi semuwewe vechidiki kuonawo kuti kune masangano ari kunoku kuAmerica ari kutarisa mabasa amunoita kuZimbabwe?
Ndinoona iri kurudziro.
Chii chakaita kuti vasarudze imi kuitira kuti vakupei awardi?
Tsamba yavakandinyorera ivo vakati basa randiri kuita neNational Transition Justice rekukurudzira kuti Zimbabwe iise chirongwa cheTransitional Justice pamberi nekuunganidza masangano akazvimirira ega nevanhu vakashumirizwa mumakakatanwa.
Amunodzikera kuZimbabwe muchange muchiitei kuitira kuti vanhu vanyatsoona kuti aiwa vabere vakapiwa award asi ndizvo zvavakapirwa award yacho?
Ine ndinotarisira kudzokera kuZimbabwe ndinofanira mberi nebasa randinoita iri mufokeri wezvirongwa zveZimbabwe Human Rights NGO Forum. Pakati pezvirongwa zveZimbabwe Human Rights NGO Forum chirongwa chenu chetransitional justice chinofambira mberi.
Mune mazwi maviri matatu here kukandira vechidiki vari kuuya vari kunoku vari pachirongwa cheMandela Washington zvezvizvi?
Mazwi angu ndeekungoti iwo mangwana reAfrica rino rakakosha kuti murambe muchishingirira kuti kunyange nepaduku pamunoita ipapo munondifambisa mberi.
Vadzikamai bere vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vachitaura naMike wewe Studio 7 vari muWashington DC. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngati kurukurei chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye paFacebook page yedu yeVOA Shona chatinokupakurirai musi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika.
Makutaurona tonderai wara ndiri kufuna ndiri muHarare.
Taurai tinzwe makadii muHararo?
Ngodaro nhamo ndiye kushaya bhondira chirurira takanzi tishandise.
Saka munozvigona sei pamunomuka zuva nezuva, muri kuzvifambisa sei?
Hanzvadzi yangu kana zvinhu zvakaoma. Inozvi kuti iwewane chekufambisa unenge uchitoda mari. Wozi mumakombi makomita dzatinofamba nawo anenge achitoda iri hard cash. Zvana eko keshe zvazvishandi zvana swipe hazvishandi. Paunenge uchitoda hard cash kuti uiwane kubhengi kwacho hakuna. Pama eko keshi uchitadzwa 40%.
Zvingazvo zvatanga kushata vaakumhanya kurosungana onzi minista ningasungwa nenyaya yecorruption inodi zvekuvha kana zvega zvega kuda kuvhava meso kuti maZimbabwe dzisaone. Hakuna trial inoitwa yemunhu iye anenge asungwa nezvitoka zvapwisina mupfumbira hakunzi asungwa nenyaya corruption kuda kuti tisaone. Ana Chombo akasungwa 2017 asi hapana kana trial date yati anayo.
Saka zvamira zvakadaro imi munofunga kuti poitwa sei?
Inini semaonero anda andichitoita hangu adai vanga vagona kuti adai takaramba tichishandisa mot current zvinhu zvazvitorinani wozi mabhonda acho tichimuzungu mabhengi kwacho hakuna.
Mota kana Wilfred Chipere ndiri muHarare. Ikuvadza ndosaka mondwa tochikuku tsvagai tichifona tichitaura kudai. Tiri kuti isusu pakutanga pakufamba chaipo chaipo mafuta ekufambisa remota ikukwira fuel vachungo kwiza vakwiza unokwiziva vatosvika papamba kunzi ndo hatisina tautomomiwa tipura chiite sei tikwidze vakwiza kwacho voti nhanzi tinobhadhara tione vanokudza kuti kuda keshi keshi hapana vanogona kuudza kuti tiri kuda swipe chiriivo keshi haisi kuita oshayaudza kuti odii woita payment yako changashanisa kubhadhara nacho chii mari yacho.
Tinotenda Mavelasi, sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika, amai Priska Mpfumira vanomiswa pamberi pedare vachinzi vadzoke zvakare kudare mangwana. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vokurudzira vanhu kuti vanamatire nyika kwemazuva manomwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Standikile Mhlanga.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 26 kuNtulikazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umphathi ntambo wezokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Priska Mpfumira obotshwe izolo uzalala njalo esitokisini namhla ekhangelelwe ukwaziswa ngesicelo sebheyili kusasa. Ngesikhathi ezinye izakhamizi zakobulawayo zisithi kuxotshwe amakhansila aleli dolobho kubunjwe ikhomishini ezaphatha intambo, sokuvele imbiko ethi isisekelo sombuso asikuvumi lokho.
Kodwa kuliqiniso okuqala yikuthi siyananzela ukuthi ama-councillors nxa ekhethwa akhethwa ngabantu kuyindlela yedemokhrasi esiyihloniphayo. Umuntu ukhansila owakhethwayo olokugama kwakho okusegcekeni oyinto engayisiyo loo khansila sitogamileyo kaphume.
Umthethwandaba we-nomination court namhla wamukele amagama abazancintisa kukhetho lokudinga umeli weMangwe lowe-Glenview South edalele ephalamende oluza kwenziwa mhla ka-7 ngompandula.
Niwabhodile uMangwe, amawadi amaningi niwafikile ngaba-explainela engifisa khona ukuthi ningabasebenzela kanjani.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umphathi ntambo kahulumende wogatsha lwezokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Priska Mpfumira owetheswa amacala wokusebenzisa imali kahulumende efika phose izigidi ezilikhulu $95 million uzabakwazi kusasa ukuba uzaphiwa na ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail kumbe ahlale esitokisini okwamalanga angamachumi amabili lanye evalelwe. Intatheli zindaba yethu Gibson Bebe usethulela lolu daba ngugcweleyo eseHarare.
Umufumira obemise phambi kukamantshi unkosikazi Mnamato Mtebetsi uzalala njalo esitokisini okwelanga lesibili emelele ukuzwa isinqumo sebheli kusasa ekuseni. Lokhu sokudala imibuzo yokuthi uhulumende engabe sejonge ngempela na ukuqeda inkohlakalo elizweni ngokubopha yingqengubani oyabe edale icala. Kodwa abanye abafana lomnumzana Pascal Madiki bathi kuzafanele uZulu abekezele njalo anikeze ugada lokucubungula indaba zenkohlakalo olwezakhi isikhathi sokuthi isebenze kuhle kungabi loyisolayo.
Abantu kumele banike izakhi isikhathi sokuthi iyenze uphenyo lwayo kundaba lezi zobugwelegwela. Awumelanga bajahe izakhi kundaba lezi ngoba esikubona ukuthi izakhi le ikhanya ilamazinyo njalo isiqale ngokubopha uminista. So abantu bengabekezela kancane uphenyo lwenzwe, ngiyabona ukuthi izakhi le ingani ilamazinyo njalo izabamba abaningi ngoba sibona ukuthi uminista sinjani sebotshiwe.
Umufumira isiphathamandla sakuqala ukubotshwa yizakhi ekhokhelwa ngumkamphathi ntambo wezobudlelwane lomanyano emazweni umnumzana Sibusomoyo kusukela ngenyanga edluleyo lapho yanikezwa amandla okuthi yenelise ukubopha labo abacabangelwa ukuthi kungabe bephula umthetho kungakhathekile ukuthi ngobani. kusenjalo inhlanganiso ye-Transparency International namhlanje itshengisele phezu obugwelegwele osebuvame kuzisebenzi zekhansili yeHarare ezizamukela imali kuzakhamuzi ezigweleda ikhansili imali yamanzi. Lokhu sekwenze ikhansili yeHarare ilahlekelwe yimali eningi kakhulu ekade ingancedisa ekuqhubeni umsebenzi wayo kahle. Umkhankaso lo uqhutshwe egcekeni leHarare Gardens namhlanje ekuseni usiyafika emini lapho inhlanganiso yeTransparency International ibukhuthaza uZulu ukuthi ayekele umkhuba wokudiza izisebenzi zekhansili nxa sisevala amanzi. Lokhu kuze ngesikhathi ikhansili yeHarare iqhuba uhlelo lokuvalela impompi zamanzi izakhamizi eziyikweledayo. Umqondisi wenhlanganiso leyo unkosikazi Mtshaneta Mpunda uthe izakhamizi kufanele zikhulumisane lekhansili ngendlela abangeneza ukuthi babhadale izikwelede zabo.
Sisenza ama-community meeting yethu sadiscover ukuthi kukhona abantu bayabhadala ama-bribes usithi council engabuya efuna ukuvala amanzi. So sabe sigcine senze icampaign yokuthi ama-citizens ebekwazi khona hhayi ukubhadala i-bribe leyani anje awuncedi lutho. Sibakhuthaza ukuthi benze ama-payment plan yo-city council. So yinto icampaign esilayo kuthiwa awupay awu not bribe.
Umupunda uqhubeke ethi ubusela kufanele bulwise ngandlela zonke ikakhulu ngesikhathi uhulumende ezekhokhela leyo nhloso. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ngesikhathi ezinye izakhamizi zakobulawayo zisithi kuxotshwe amakhansila aleli dolobho kubunjwe ikhomishini ezaphatha intambo, inhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association ithi isisekelo sombuso asikuvumeli lokho. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ekobulawayo.
Inhlanganiso yeBupra ibize umhlangano yamema izakhamizi kanye lezethekeli ebezivela kwamanye amadolobho bezobonisana ngendaba yekhomishini osekuthiwa kumele ithathe izikhundla zamakhansila wona axotshwe. Laloba kunjalo, umqondisi weBupra uMnumzana Emmanuel Ndlovu uthi isisekelo sombuso asivumeli ukubunjwa kwekhomishini ngoba leli nyathelo liphikisana lokunikezwa umbuso wezabelo omunyethwe isisekelo sombuso idevolution yesilungu. Lokhu kugcizelelwe ligqwetha uMnumzana Jabulani Mhlanga othi umthetho we-Urban Councils Act uyavumela ukuxotshwa kwamakhansila lawo ayabe esetheswa amacala bese kusiba lokhetho, hathi ukudiliza ikhansili yonke kubunjwe ikhomishini. UMnumzana Ambrose Sibindi, umgcinisihlalo weBupra, uthi bakhangela umthetho lolwazi lokuthi kwamanye amadolobho abake baba lamakhomishina kwahamba njani.
Kodwa kuliqiniso ukuqala ukuthi siyananzela ukuthi ama-councillors nxa ekhethwa akhethwa ngabantu kuyindlela yedemokhrasi esiyihloniphayo. Umuntu ukhansila owakhethwayo olokuganga kwahokuokusegcekeni oyinto engayisiyo leyo khansila sitogamileyo kaphume. Ngayisepunyile kuzaba replace ngendlela esemthethweni yama-by-election.
Lanxa isisekelo sombuso sikubeka sobala ukuthi uhulumende akalamandla okufaka ikhomishini, ezinye izakhamizi zakobulawayo lokhu zifuna ukuthi ikhomishini ifakwe. Omunye wawo unkosikazi Patricia Chabalala othi ikhomishini yiyo ezaba ngumlamlankunzi kukho konke okukhona ekhansilini.
Mina ngithi ikhomishini ayibe khona iyezaba ngumlamlankunzi phakathi kwaleli bandla elilama-councillors angenzi kahle. Yona ikhomishini yakhona ingafakwa noma ifakwe yizanu PF ngujulayi ngayo, ingayilahla sizayithwalisa nzima.
UMnumzana Welshman Mancinyane Ndiweni owake waba ngukhansila entumbane uthi akukhutshwe bona labo abaphambanisayo kwenziwe iphethishini.
Ngoba ikhomishini ezafakwa izabe ipolitical, izabe isihlale phansi ipolitibhuro yezanu badiscuss ukuthi ngubani kumele babe ngama-commissioners. The best thing okwakhathesi asikhupheni bona labo kumbe banguteni
UMnumzana Lungani Ndebele uthi bakuzwile ukuthi amakhomishini awasebenzi ngendlela abafuna ngayo kodwa bazimisele ukuthi bazibonele.
After ukuza okuvela kwamanye amadolobho
eligoqela iHarare leGweru ama problems esihlangene lawo. Yes, kuzwile ukuthi khona ama commissions our performing ngendlela ama residents expecta ngayo.
UZulu uveze ukuphatheka kakhulu ngoba ethi idolobho lakobulawayo alikho ezandleni ezinhle zenkokheli etheswa amacala enkohlakalo. Iningi lithi ikhomishini ingcono kakhulu ukuze kukhitshwe izigilamkhuba ezikhokhelayo. Ingxabangxoza yedolobho lakobulawayo iqale kumaviki amathathu adluleyo ngemva kokuxotshwa kukasibalukhulu wedolobho umnumzana Christopher Dube. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past six kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Umthethwandaba we-nomination court namhla wamukele amagama abazancintisa kukhetho lokudinga umeli weMangwe loweGlenview South edalele ePhalamende oluza kwenziwa mhla ka-7 ngompandula. Abamela izigaba zombili babhubhe ngenyanga edluleyo. Ozancintisa esigabeni seMangwe eMathebeleland South emele ibandla leZANU-PF ngunkosikazi Hlalani Mgoni, ongunkosikazi kamoyi owayephethe lesi sikhundla umnumzana obedingwa Mgoni. Ibandla le-MDC lona lizamelwa ngumnumzana Vincent Sihlabo, yena otshele untungameli Inkomo we-Studio 7 ngemva kokubhalisa i-nomination court namuhla ukuthi ukhangelele ukunqoba.
Ngingathi ngilulungiselele mpela ukhetho lele ngoba ku-harmonized election bengi-contesta njalo. Ngiwabhodile uMangwe amawadi amaningi ngiwafikile ngaba-explainela engifisa khona ukuthi ningabasebenzela kanjani lokuthi njalo ngicela ukuthi bangithume bona kuhulumende ngibamele ngezikhalazo abalazo. Yikho ngingathi ngilungiselele mpela njalo kuse lo msebenzi othile mfanele ngiwenze before ama-elections lawo asikayo i-by-election ekamhlaka 7 September.
Yiziphi lezo nhlupho okhuluma ngazo abantu bezigaba sakho ababhekane lazo?
Isigaba seMangwe baba Nkomo sile nhlupho engingazifaka kumakhategori amabili ikakhulu. IMangwe yindawo ewomileyo. Amanzi yiluhlupho lwabantu kakhulu engilubonayo. Amanzi okunatha namanzi ezifuyo. Then i-infrastructure yeMangwe since yachiywa ngombuso we-regime lanamhla lokhu injalo nje. Imigwaqo ayilungiswanga, akula mabhriji. Yikho into ebengikhuluma ngazo ukuthi ngingazama ngamandla wonke ukuthi lezo zinto ibe ngama-priorities yami, ikakhulu amanzi.
Njengoba wancintisa wanqotsha kukhetho olwedluleyo, kukhona yini osokuguqukile obona kungenza unqobe kulolu khetho?
Ye, ngingathi kukhona okutshintshileyo baba Nkomo, ngoba abantu bakithi basuka bagadiswa nje ibhiza elingayindawo ngemva kwekhu eyayenzakalayo. Ngoba abantu basuka baba nethemba ukuthi maybe uzakuba lo tshintsho, but instead utshintsho olukhona lusukela abawesi thina besihamba sibatshela ukuthi uSwazi lolu abaphuma kulo obebelitshaywa ngoSwazi nje olunormali sebezatshaywa ngoSwazi oluqine ukudlula lokhu. Ngilethemba i-economy liyikhangele, le ndlela abantu abaphethe ngayo liyikhangele, isiwesi kula le abebekiyo ngesikhathi sikababa uRobert Mugabe. Yikho ngithemba i-economy isibonisile ukuthi la amadoda akhona awesi abawazi lapha abaya khona. Yikho kufuneka abantu abatsha abanjengathi.
Lowo ngumnumzana Vincent Sihlabo omela ibandla le-MDC kukhetho lokudinga umeli weMangwe edalele ePhalamende. Oncintisana layo unkosikazi Hlalani Mgoni, yena uthe ubengeke ekhulume ngoba ubephakathi komango. ELupane West khona amabandla ancintisayo kukhetho lokudinga umeli wesigaba lesi ePhalamende aphakathi kokudinga usekelo njalo kusasa umkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa uza kwenza umhlangano omkhulu kulesi sigaba. Kodwa ilunga leZANU-PF uMnumzana Believe Gawule uthi i-MDC idlalisa isikhathi ngoba ibandla lakhe lizawuphinda umphehlo ngokunqoba njalo.
Okwakathesi lanxanye ingekho khona ngale, kodwa amaripoti engiwatholayo wonke njengoba siyabrifana nje ngokusa kwamalanga ngokwenzakalayo, kodwa kukhanya umsebenzi uhamba kuhle kakhulu. Namaripoti esiwatholayo akuyakhanya ukuthi umsebenzi uyahamba lanxanje kulokunye ukubambeka abathile emisebenzi eminingi, kodwa abanye i-DCT yenza umsebenzi omuhle kakhulu. Umsebenzi uyahamba sibili, uyatshengisa ukuthi kuyakhombisa ukuhlisoka ukuthi i-constituency lena kayilahlekanga iza kuyela njalo endaweni yayo.
Kodwa nxa sikhangela ukudilika komnotho, kaliboni yini ukuthi abantu bengalihlamukela besithi selehlulekile ukulungisisa umnotho mhlawumbe bavotele amanye amabandla?
Khonokho-ke ngicela uNkulunkulu asigcine siphila kuze kufike-ke umhla ka-3 ubone ukuthi akukho ebantwini khonokho. Impumela yakhona izakukhombisa khonokho, kulokuthula gankasa, kulokuthula akula msindo, wonke umuntu ukhululekile ukuthi akagankasele. Ngakho-ke asilindeni sibone impendulo, impumela ezaphuma izatshengisa njalo iyakhombisa ukuthi iZANU-PF yenzani njalo abantu bayibamba njani.
Ngitsho laseMangwe kanye laseGlenview South ubona linqoba
kakhulu, iphekiwe yavuka imbiza esokuseleka ukuthi sichakulule kuphela.
Lowo ngumnumzana Believe Gawule, ilunga lebandla leZANU-PF, bexoxa icingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 esecholocho. Live Talk namuhla sixoxa ngemizamo kahulumende eyokulwisana lamacala enkohlakalo i-corruption kulandela ukubotshwa kukamphathintambo wezokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Prisca Mufumira othiwa wachaphaza imali efika phose izigidi eziyinkulungwane i-$95 million. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, sokuqhamuke ukufuthelana phakathi kwele Melika lele Sweden kulandela ukungenela kukamongameli Donald Trump kudaba lokubotshwa komhlabeleli womculo we-rap wele Melika u-ASAP Rocky owabotshwa kwele Sweden. Ele Iran lidubule isikhali sohlobo lwe-medium range missile njengendlela yokusilolonga kusehlakalo esikhwezelwe kufuthelana okukhona phakathi kwelizwe leli lamanye amazwe angentshonalanga kwisigaba se-Persian Gulf. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Tsikamayi Francis Pere obekuhlelo lwabasakhulayo olukahulumende welemelika olweMandela Washington Fellowship ngomnyaka ka-2017 njalo olwela amalungelo oluntu usethole isicoco sabasakhulayo esithiwa Young Leaders Award, sona esilenjongo yokuthakazelela imisebenzi yabatsha abakumsebenzi wokulwela amalungelo oluntu. Asizweni amazwi kaBere ekhuluma leStudio 7 ngalesi isicoco.
I find this award to be giving me a lot of encouragement for myself but also for the people that I work with.
Ukuthola umklomelo lo kuyanginikeza inkuthazo. Kuyaveza ukuthi bakhona abantu abaphila emazweni abathakazelela umsebenzi esiwenzayo kwela Afrika. Umklomelo lo ungaphansi kwesihloko esithi Young Leaders Award. Njengomuntu ongisakhulayo, ukuthola umklomelo lo kuyangitshengisa ukuthi bakhona abantu abathakazelela ubukhokheli kwabantu abasakhulayo. Kuyathakazelela umsebenzi esiwenzayo njengabatsha kwele Afrika.
What young people are doing, not only myself, but young people across the continent.
Lo ngumnumzana Tsikamayi Francis Pere ongosakhulayo othole isicoco se-Young Leaders Award ubexoxa ke sixoxela ise-Washington DC. Kule midlalo yenguqu emithathu ebimele idlalwe kulimpelaviki edluliselwe phambili kwisigaba se-Castleleger Premier Soccer League njengoba kulamaqembu alabadlali abaningi abahambele iqembu lesizwe elama-Warriors kwele-Mauritius. intatheli zindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Imidlalo edluliselwe phambili ngabalisa umdlalo obekumele ube phakathi kweqembu leHighlanders lelebulawayo Chiefs owechickenin leHerentals kanye lomdlalo obekumele ube phakathi kweqembu leTriangle leYada. Iqembu leHighlanders labadlali abane kuqembu lamaWarriors elizadlala leMauritius kuhlandla lakuqala elesigaba sakuqala esomncintiswano weAfrican Nations Championship kumbe iChan ngamafitshane. Amaqembu athele chickenin kanye leleyada wona labadlali abathathu kuqembu lesizwe. Emidlalweni ezadlalwa kusasa kuviki yechumi lesithupha, iqembu lechapungu lizadlala lelemanyika Diamonds ngasemandaba, iqembu leblack rhinos lizadlala lele-FC Platinum ngasenational sports stadium, kuthi iqembu ledynamos lizadibana lele-Harare City ngaseruvaro. Ngensonto iqembu leMshwane Stars lizadlala lele-ZPC Kariba ngase-Trojan Mine, iqembu leCapes United lizanqikelana lele-Ngezi Platinum Stars ngase-National Sports Stadium, kuthi iqembu leHwange lizemukela ele-Tel 1 ngase-Colliery. Sikhangele ibhola lokuqaga. Umphathintambo wezemidlalo uKirsty Coventry usethembise iqembu ebelimele ilizwe emidlalweni yezizwe zomhlaba ukuba ngemva kwamaviki amabili lizathola imivuzo evela uhulumende njengesibongo sokuba lidlale kuhle kumncintiswano wokudinga intshantshu zomhlaba jikelele.
Went out there and represented the country extremely well. I would like to share with you all that
lisenze sazigqaja ngokuba izizalwane zaseZimbabwe ngokuyamela ilizwe ngendlela ebukekayo. Ngithanda ukulazisa ukuba njengohulumende siphezu kokulilungisela isibongo elingasithola ngemva kwamaviki amabili kuyindlela yokulibonga ngokusebenza gadalala elikwenzekele.
Iqembu leZimbabwe liphutshelise endaweni yethoba mnembili phakathi kwamaqembu alitshumi lesithupha angene kumncintiswano oqhutshwe ensukwini ezisanda kwedlula owe-Vitality Netball World Cup. Bekungokwakuqala ukuba iqembu elimela ilizwe leZimbabwe liphatheke kuleli zinga lemidlalo yebhola lokuqaga, njalo abaningi abalandela ezemidlalo bebengakhangelelanga ukuba lingadlala ngendlela elidlale ngayo, njalo bebecabanga ukuthi liza kuba ngumthatshuzwa njengoba belilungiselele ngendlela engacacanga. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Amaqembu athele Badgers kanye lele Tigers iwaza kuba ngabaqali besiziba kusasa ekuqaleni kwemidlalo yalonyaka yeSpa Bonza 2020 Cricket League. Lo mdlalo ukhangelelwe ukuqala sokugamenxa ihola lesikhombisa ekuseni, njalo uzalendelwa ngoza kuba phakathi kweqembu leHawks lona elizadibana lele Sabres, ikanti umdlalo wesithathu uza kuba phakathi kweBlazers kanye leRaptors. Ngensonto umdlalo wokuqala uza kuba phakathi kweqembu leSabres kanye leBlazers, kuthi owesibili uzadlalwa phakathi kweTigers kanye leHawks, kuthi owesithathu wona uza kuba phakathi kweqembu leRaptors kanye leBlazers. Yonke le midlalo igqutshelwa endaweni ye-Old Mutual Heath Street Multisport Academy. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Uhlelo Woza Friday namhlanje silabaculi bomdumo kamaskandi abeqembu elizibiza ngokuthi Macwebese, lalona elikhokhelwa nguVuyani Golide. Amalunga leli qembu izizalwane zeZimbabwe ezisebenzela kwele South Africa. Asizweni bexoxa lentatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisaswanda.
Umdumo kaMasigandi uthakazelelwa ngabantu abaningi kakhulu eMzantsi Afrika. Oyikho kwenza abaculi abaningi abadabuka kweZimbabwe behlala eGoli labo bangene kulo mculo. UVuyani Golide ukokhela uMacwebezela.
Igama lami nguVuyani ngwakoChuma, zalwa eZimbabwe kobulawayo ePlumtree. Ngifunde khona esilima ngakhulela khona, kwathi ke ngo-2009 ngakhuphuka ngaze eGoli, okuyikho lapho engenza khona umculo wami noma engihlabelela ngikhona. Ngihlabela nje ngiseGoli njengamanje.
OkaGolide uthi ezokucula zisegazini njalo ngezomdeni wakhe.
Umuntu wayengenza ngathanda ukuhlabelela mina umalume wami okuwutshwala benyoni engaqala ngagida kuye kuze kube yimanje, kodwa ngisasebenzisana naye. UMasikandi ngumculo engikhule ngawo, engiwuthanda kakhulu, engikhule kubana ukhuluma ngesintu kakhulu, ugxile esintwini, owemukele kahle kakhulu umculo wami.
Idlalati leli limumethe uluthi kuphela. Lilenye njalo ingoma ekhuluma ngombhuqazwe owekhukhula hundi. Njalo selitholakala ezitolo.
Isithi lamacwebezela liyatholakala ngemali engango 50 rand uma ungabe use South Africa. Uyafonela kule number 0743574156 noma uWhatsApp lapho. KuZimbabwe, Botswana noma uliphilisa nawe unemvume ya WhatsApp lapho. Sina indlela yokuthi sifinyelele kuwe.
Singakagqibi uhlelo lwethu lwe-Hoza Friday, mlayezo bani otshiyela uZulu.
Abaqhubeke nje besithande, besixhase, besithengele umculo wethu. Sizoqhubeka sibenzele okuhle futhi ukuzobajabulisa. Noma ungene ku-group ku-Facebook lapha uzothumela amacwebezela. Uzothola lapho ke, uzothola lapho ukuthi ukwazi ukuzidownloadela lona i-CD. Udownload nje ingoma oyifunayo. Izobe selitholakala nje kuleli liviki eliqalayo. I-CD lethu siyabonga kakhulu.
Abaculi abaningi baseZimbabwe ngodubo lokungatholi inzuzo ephilisayo ekhaya. Sebenyuka abawela ngoludela bangena eGoli ukuthi bapheke imiculo yabo. Kuleveke besilogolide weqembu lemacwebezela kudlalo hoza. Hoza Friday, ingoma zabo zomdumo kamasikandi ezitshaywa ngobunono obukhulu. Ibe lempela sonto elithukela igama lami ngu-Ezra Thisa Sibani.
umculo ke olo kamaskandi liqembelizwiza ngokuthi macwebezela lona ke likhokhelwa nguVuyani Golide izisa lona zeZimbabwe esebenzela kwele South Africa bebelo Ezra Chisa Sibanda kuhlelo Woza Friday. Ayike siluqhubeka lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.